Aiwa, isi seba peri MDC hapana tsemsa uko watu kuona. Zvinongo fanana nekuti vabvisa waini, vaona waini tsva, vakaisa mubhodhoro sharo. Nemhaka yekuti zvaiitika mugaba achiripo zvichiri kuitika. Umbowu hwacho ndokuti Minita Makupe wakabuda achitaurira ruzhinji nepasi rese kuti masoja emuZimbabwe ambofa akafanuta advocate Nelson Chamisa president.
Vachiri manje munoti chii nenyaya iyi?
Ndingati Mike Khumalo vatanga vachiti ivo ndeve MDC. Zvazvinoreva ndezvekuti havambofi vakabvuma chakanaka chinoitwa nehurumende itsva iripo inotungamirirwa navamunangagwa. Vofunga vamunangagwa vafamba pasi rose vachitaura kuti gore rino kuchava nesarudzo yezvamatongero enyika jekerere pasina kurovana, pasina kutukana.
Asi vachiri manzi nezviro chaiko mapato akazvimirira ega vakati kuchohwa kukwedzero dzavanhu neviolence ZANU-PF ndoiri pamusoro izitero ramapurisa. Munoti chinazvo?
Ngationgorore kuti vanoongorora izvozvo ndiani. Iye zvino MDC vakarovana kuBulawayo, vakaputirana izvezvi dzimotikari vachipakusarudzana kuna naBulawayo ikoko. Tikureva kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Chatikutaura pao, hatisi kutaura kuti ibato rangu here rachikora kodzero. Tiri kuti bato rinotyora kodzero dzevanhu. Masoja ari mubishi wekutyora kodzero dzevanhu. Mapurisa ari mubishi wekutyora kodzero dzevanhu. Sehurumende inotonga inini bato renyu rezanyu. Basa renyu nderokuti muteedzere chibumbiro romutemo.
Anyway, ngatidzokere kunyaya yamataura yamasoja nezvimwe zvakadero. You know, hatidi kupendedza nhema. Iye zvino muruda kusindirira muchiti mukupe akati iye masoja azodidi. Ko maelections acho aitwe here?
Tatiri kutsvaka panapa ka ndechokuti zvinoreva chinyi uyezve munoda kuti vanhu vafunge chinyi uku tiri kuita zvokugadzirira vanhu kuti vakwanise kunovhota, asi uku muchiti kwanzi kana vanhu vakavhotorawa vanenge vachida vamunangagwa havabvi pachigaro.
Zvamakutoreva ndezvokuti takudzokera muna 2008 kwamaishandisa masoja vachiuraya vanhu. Iko zvino takagara kwebato reMDC tine makombredzi 500 2008 vatisingazivi kuti vari kupi vakanyangarika. Asi purezidendi Munyangagwa ari kutenderera pasi rese iri achinyepera vanhu kuti maelections dzifree and fair. Iye matotanga kutiudzai kuti masoja makutodhiploya masoja zvichireve izvozvo.
Vachiri manje mashoko enyu okupedzisira.
Nhamo ya iri kuonekwa nhamo yese yeZimbabwe kana kunenge akangwara anofanira kurangarira kuti masanctions atinawo nhasi uno akaunzwa neNDC munovavona vachipararira vachiinda vachingotaura masanctions vamunangagwa vakasumuka muno vanongoti Zimbabwe isina open for business. Ne6 months rachitonga ndofunga taona mabillions namabillions ari kuuya muno munyika. Hongu hazvigoni kutora 2 minutes kuti zvinhu zvinake, asi zvichanaka chete.
Mai Khumalo, ndipewo mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi.
Mashoko angu ekupedzisira ndeokuti vana vemuZimbabwe zvano haichinje maitiro avo nekunyepa kana vachitaura nevanhu vari kunze kwenyika vachipa muono wekuti zvinhu zvese zvichaita rait vanenge vachinyepa. Asi musavabvotere, tatambura navo 38 years tichigogara nevanhu vachityora kodzero dzevanhu. Iko zvino tiri munhamo, zvipatara zvakutotiuraya, vana vedu vapedza mayunivhesiti vari kutengesa matutupiki mumastriti, marodhi takuita mafish pond. Izvozvo moudzwa kuti no hazvina nebasa rese because ikanzuro yeMDC iyo ina minista welocal government weZANU-PF ari kuramba kuti ape makanzura mari.